Mangwanana kana kwa tereri, tinosangana zvakare mangwanana anhasi uri musi wechina kukadzi 27, 2020. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopuwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi munokwanisawo kuchiona paVOA Shona Facebook. Ini ndini Rachel Tondiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvinondigwadza zvikuru kuti nanhasi vana vemuZimbabwe kana kuti vamwe vanhu vemuZimbabwe vasati vanyatsonzwisisa kuti vachamisa pese pavanogona kutaura zvese zvavaita. Yaita nyaya yekuti vari kuti aiwa kava munangagwa. Mukabira maelections ndazviona, makanditorera ushe ndazviona, asi ndati hazvina basa neni. Chiripo chikuru ndechekuti ndoda kuti nyika ino yeZimbabwe iwane runyararo nekusununguka nekuendera mberi. Ngatitaurirane tione kuti tingaiti sei kuti tiendere mberi.
MDC inotungamirwa naNelson Chamisa inoti iri kuedza zvikuru kuti itaurirane nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa, asi zvakona n'anga murapwa achida.
Nyaya yezvirango tiri kushanda nehurumende yaDonald Trump, zvatiri kuita nezvokuti vane zvavakarequesta zvavanoda kuonawo tichiita. Zvimwe zvacho tiri kuita, asi zvimwe zvacho zvavanodavo zvinenge zvinoti netsei kuti zviitike, nokuti America zvayo yagara yanga ichiita regime change. Saka kuru sei kana iri Democratic Party.
Bato reZANU-PF muNorth America Province rinoti riri kuita hurukuro nehurumende yeAmerica kuitira kuti zvirango zvakatemerwa vakuru vebato iri zvibviswe. Nhasi tichakupai mumhanzi wamuchakabvu Paul Matavire achiti handizvo zvandavinga pano. Iyi ndiye mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nezuro bato reMDC inotungamirwa naNelson Chamisa rakaita musangano muHarare wekurangarira mabasa akaitwa nemutungamiri webato iri wekutanga muchakabvu Morgan Richard Tsvangirai, avo vakashaya makore maviri apfuura. Bato reMDC rakaitawo misangano yekurangarira vatsvangirai mumatunhu akasiyana-siyana munyika kusanganisira kwaMutoko nekuBhindura, uko vachamisa vakataura pamberi pevatsigiri vebato iri. Musangano waNezuro unonzi wakapindwawo nenhengo dzeZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vemasangano akazvimirira pamwe nevamwe vamiriri vemizinda yedzimwe nyika iri muZimbabwe. Vachamisa ndemumwe wevanhu vakataura pamusangano uyu. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mutauriri wavachamisa vaNkulele Kosibanda kuti tinzwe zvakaitika.
Zvafamba zvakanaka zvikurusa. President Chamisa vataura ivo kuti aivaka tinoziva kuti vatsvangirai vakapfuura munyika muno. Zvavakaita muZimbabwe ndizvo kurwira kuti Zimbabwe iwane kuzvitonga kuzere, uye tiite kupfuma kwakanaka, tiite kugarika kwakanaka, tiwane kuenda kuchipatara kana tarwara, vana vedu vaende kuzvikoro zvakanaka pasina kunetseka, vaida kugarika kwevanhu. Nenyaya iyoyo President Chamisa vazvipira kuti ini basa rangu ndere kupedzisa nyaya yekuti Zimbabwe ngaisununguke, Zimbabwe ngaiwane kugarika, kuti vana vemuZimbabwe vasatambure. Ngatiite zvinhu zvakanaka, tiende nemberi, nokuti nyika yedu yakapfuma zvikurusa. Ndizvo zvaidiwa navatsvangirai. Naizvozvo ndoChamisa vachiendera mberi kuti zvaidiwa izvozvo ngazviwanikwe tichiri kurarama muno munyika.
Takaona muna 2008-2009 vatsvangirai vachibvuma kupinda munhaurirano nevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe mukuedza kwavo kuti vana veZimbabwe vanga vachigara zvakanaka sezvamuri kutaurawo ndozvavaida. Tiri kuonawo iye zvino pane tarisiro yekuti paitwe nhaurirano pakati pavachamisa navamunangagwa kuti vana veZimbabwe vanga vachigadziriswa matambudziko. Vachamisa vari kuti iwo panyaya iyoyi.
Zvinondigwadza zvikuru kuti nanhasi vana vemuZimbabwe kana kuti vamwe vanhu vemuZimbabwe vasati vanyatsonzwisisa kuti vachamisa pese pavanogona kutaura zvese zvavaita yaita nyaya kuti vari kuti aiwa kava munangagwa makabira maelections ndazviona makanditorera hushe ndazviona asi ndati hazvina basa neni chiripo chikuru ndechekuti ndoda kuti nyika ino yeZimbabwe iwane runyararo nekusununguka nekuendera mberi ngatitaurirane tione kuti tingaiti sei kuti tiendere mberi tiite kuti vemabhizimisi vadzoke muno munyika vana vedu vagari vemuZimbabwe vawane kugarika handina basa nezvakawanda handidi chigaro asi vanhu havasati vanzwisisa kuti ari kuramba vari kuramba navamunangagwa vari kuramba kuna President Chamisa tinoziva izvizvi kuti vakaramba kuna vamubegi vakanyepa kuti ndichafona nyaya isati yasvika nanhasi havasati vafona vachamisa vari kudisisa zvikuru kuti aiwa handina basa nechigaro
chii chinotarisirwa kubuda mumusangano wakadai wekurangarira vatsvangirai
inyaya yekuti tinoda kuti vanhu vazive kuti vatsvangirai vakasvika pakutisiya pano panyika vachingohwa nyaya imwe chete vakasiya vati kuna President Chamisa ini ndinoda kuti urambe uchifamba nenzira yakadai ndoda kuti iwe uedze une paunogona uye ugone kupa vana veZimbabwe rusununguko ugosvika panguva yekuti vanowana mahospital vanogona kuenda kuchipatara kana varwara vana vanogona kuenda kuchikoro chingwa hachishayikwe vana vanenge vaine mabasa kana vachibuda paunivhesiti vachibuda pacollege even vachibuda pahollywood depo kubva pachikoro vanofanirwa kuwana mabasa ndozva ndinoda President Tsvangira vakasiya vati ivo ndine vana vandatarisa vachibuda muchikoro nanhasi havasati vaona inonzi payslip ndoda kuti iwe imi vachamisa muite kuti vana ava vazive chinonzi payslip ndomana basa rako iroro saka ndozvatichikudza nhasi kuti President Chamisa havasi kurega ipapo pavakasiya vatumwa kuti varambe vakasimba vachishanda zvikurusa vari kuda kuti vazadzikise zvido zvapresident Tsvangirai uye vachiita basa ravo nepavanogona pese tinoziva kuti President Chamisa munhu wakangwara zvikurusa anogona basa saka tinoziva kuti sezvo vane mukana kudai vacharamba vakatsika ipapo kuti nyika yedu iendere mberi netinoziva kuti izvizvo hapana mumwe ari kurwa hondo yenyika ino kukunda vapresident Chamisa
avo vanga vari mutauriri wavachamisa Dr. Nkulereko Sibanda vachitaura vari parunhare vari muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Bhanga guru rinokweretesa mari pasi rose rinoti rapeta ongororo yaro yemamiriro akaita upfumi hweZimbabwe. International Monetary Fund kana kuti IMF inoti zviri pachena kuti Zimbabwe yakatarisana nematambudziko makukutu munyaya dzezveupfumi uye panoda kuti hurumende izvipire mukugadzirisa zviri kunetsa izvo zvinosanganisira mitemo yainoti inongochinjwa chero nguva mari yemunyika isina kunyatsosimba uye kuti Zimbabwe ibhadhare zvikwereti zvayo kunyika nemabhanga ekunze. IMF inotiwo nenzara yapfunya chisero munyika zvinonetsa kuti Zimbabwe igadzirise upfumi hwayo. Bhanga iri rinotiwo Zimbabwe inofanira kupedza uori uye kuremekedza kodzero dzevanhu kuitira kuti ikwanise kukwezva vekunze kuti vazotanga mabhizimisi munyika. Nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vachidzidzisa paNelson Mandela Metropolitan University muzvina fundo Gift Mugano vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti ichokwadi kuti nyika inoda mitemo yakajeka kwete kuita serwa ivi.
Hurumende inofanira kubuda nemapolicies anodzikamisa upfumi hwenyika. Izvi zviri kuitika zvekuti pane inconsistency yakawanda panyaya yepolicy yehurumende. Kunyanya takatarisana nenyaya dzecurrency, nyaya dzemari, kuti mari yedu iri kushandisa ndeipi? Tushandisa US dollar here kana tushandisa mazimu dollar? Tiri kuona kuti vamutumwi wekunyanya saminister of finance vari kuti vanhu havasi kubvumidzwa kushandisa maUS dollar. Vakatotaura vhiki rapera iyi kuti vari kugadzira penalties tingati shamu yekurova avo vari kushandisa maUS vaiti zimu dollar inofanira kugara. Asi nerimwe divi minister of finance vanoadministra inonzi Finance Act inobvumidza zimura kuti vatore mataxes neforeign currency.
Munga pamuenzaniso here ipapo muzvinafundo Mugano?
Sekuti VAT yatinoziva, payee yatinoziva income tax atinoziva, capital gains atinoziva, zimura iri kubvumidzwa kucollecta foreign currency, ma tax in foreign currency. Asi vamutumwa kuti hazvibvumidzwi kucharge ma prices ne foreign currency. Saka vanobvuma kuti vanozofunga kuti zimura yacho inozotora seiko mari foreign currency, iye munhu asikabvumidzwi. Ndiyo inonzi inconsistency iyoyo. Saka hakuna nyika inobudirira wechiti uri kuindicate kuenda ku right wotenda ku left. Zvino confuse vanhu. Saka vanhu vakutoziva kuti ah, kana zimura yechikwanisa kutora ma tax in foreign currency, iyo zimura yacho yobva yaita advertisement mune rimwe gwaro rakabuda vhiki rapera iyo rimwe pepa yechiti taakutotanga kutora ma tax in foreign currency. Mukaenda kuma passport zvinonzi vediaspora vanga vadini ngava ngava ne $318 kuti vapuwe chi passport. Diaspora haana upendwa kara ya green uri mudiaspora. Ukatosvika iko uchifamba uenda pa ku diaspora unondopowa passport, unobhadhara mari yopowa passport. Saka izvozvo mukaenda kuzivisa ndo zvimwe chete futi kuri kunzi bhadharai ma price in foreign currency. Mukaenda kuma fast foods kunodyiwa fast foods unobhadhara ne foreign currency. Ukaenda pa garage unobhadhara ne foreign currency, zimura iripo inotora tax in foreign currency. Saka izvozvo zviri kukonzera kuti upfumi hwenyika usadzikama nekuti hazvina kunga zvakati twasa kuti toita chipi. Saka ari kuda anoita zvake.
Poitwa sei?
Ini ndaifunga hurumende yaifanira kuchiti manje tasvika panguva yatari kuti ah, wedu woye ngatishandisa yedu US dollar nekuti zim dollar harisi kudini, harisi kuita nekuti hapana ari kuridha. Saka tikanga tingori patira pekuti tiri confused tinoindikete kuenda kuright totenda kuenda kuleft nyika haibudiriri.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vachidzidzisa paNelson Mandela Metropolitan University muzvinafundo Gift Mugano vachitaura vari parunhare naBlessing Zulu West Studio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau. Bepa nhau read the chronicle rinoti chikwata chevarume chiri kurwisa vanhu nemabhemba chinonzi chanetsa mumusha wepumbula North muguta reBulawayo. Izvi zvakabuda pamusangano wakaitwa neZuro nevagari pasi peBulawayo Progressive Residents Association neZuro paPumbula North Hall. Bepa nhau read the Herald rinoti hurumende inoti iri kukwidza mari dzemudzika ndigere dzevanhu vaimboshandira hurumende, asi hurumende haina kuzivisa kuti mari iyi ichanga yava mari, asi ichiti vanhu vachatanga kuiwana mwedzi unouya wakurume. Gore rapera vari pamudzika ndigere vaipiwa mari iri pakati pemadhora makumi masere nemadhora mazana maviri nemakumi matatu nemashanu pamwedzi wega wega. Yasvika nguva yatinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vataure zviri mupfungwa dzavo. Tinokurudzira vateereri kuti musashandise mashoko ekutuka kana kunyomba vamwe.
Di pano mukomara ichoto imbaita kuti audio yangu inzwike pano mutoro wakadzi vedu we musachikorawo kodzero dzedu musangoita kuti varume woga ndo vanongotaurawo pfungwa dzavo imboitai kuti nesu wakadzi titaurawo pfungwa dzedu tinoteera zvirongwa zvenyu kazhinji. Saka nyaya yenduda angungotaura ndoda kuti mundibvunzirewo kuna vachamisa president wedu atakafotera kuti nzara ndo iri kutirova nzara isi svina zveyo kuti unongonzi rara ko wotozongoti wozozviona wozogesa mangwana nzara yatikuwadza isusu. Saka taikumbirisa sapresident wedu atakavhotera kuti vatiitirewo plani. Hapana mumwe atingatoudza nekuti ini hangu kutaura chokwadika handina munhu andingaudza kuti tochemera kunani vamunangagwa ina hangu pachangu handina kuvavhotera. Saka ndingatoudza ivo atakavhotera kuti iye aiwa tanzwira nenzara ngavatiitirewo plani kwavanofambawo kune dzimwe nyika ikoko vaonewo plani ingawani vanhu veza ZANU-PF vanongo panana zvibage pachavo vachito ita zvavari kuita izvozvo ngavatsvakewo imwe plan nokuti nzara isisvina tarwadziwa nenzara president vedu tarwadziwa nenzara itaiwo imwe plan even pose pamunouya muchitaura muchitiunganidza tichidini tinenge takangotarisira kwamuri kuti tichanzwa kuti kazevezeve kaya kava papi zvino mukanyarara nzara zvahainyarari nzara ndeinenge ichitiurai tinopera kufa tose nenzara vachamisa uoyi mukoma Rachel taitai kuti odhi yangu inzwe na president Chamisa ndo mashoko angu andatenda hangu.
Makadi pano pa Studio 7 ini ndeitwa T Junior Charumbira ndiri pano pa Pretoria ndine mashoko ndoda kumbotaura pamusoro pe mastadium arambidzwa kuti asatambirwa bhora muZimbabwe. Shuwa munoreva here kuti Minister of Sports vakundikana vhedu kuti vagadzire chiro stadium 1 chaicha inonzi iri perfect yekunzi itambirwe bhora muZimbabwe. Shuwa varevesera kuti varamba vakaiginoa kuti bhora ritambirwe kune dzimwe nyika ivo varimo ndimbovabvunzavo kuti vakunzibwa neMDC here kuti maground asagadzibwa kana kuti changovapo chifo chavo vanhu vezanupf ava vakomana imwe vakomana imwe mamone pakamena mepapo vati nyadzisire kuvaruma vakadai nevakomana ndatenda vashamari vestudio 7
ini ndoitwa Brandon Chigide paCape Town apa paclub mat ndinokutendai nenhau dzakanaka dzamunotipa shamarari vestudio 7 ndidondoti zvangu shore izvi shoma pane nauye kuti kwanzi zvipfeko zvenyika tionekwewo zvitiri maZimbabwe ngenyaya yezvipfeko zvenyika hazvina zvinobatsira maZimbabwe nacho chipane nzara ikokoko natenda hangu babatiyo paclub mat of Cape Town
pastudio 7 munofara here ipapo aiwa ndinoitwawo Dani Makuyana ndinobva ndiri paMozambique paSpunga Beira pari zvinezvi ndingori paSouth Africa pano paSushangu Pretoria. Ndinoda kumbotaurawo pamusana pekuti munhu wese ari muZimbabwe takangofanana angava musoja angava ani zvekuti munhu anoda kuti vatengese vechikafu nepraisi yakati dzikirei nekuti havanga masoja angachi handioni zviri zvinhu zvakanaka handirope risununguukora idi kana muZimbabwe iroro. Aiwa ndatenda hangu kana mungavhurawo audio iyi ndingafara chaizvo.
Makadi vashamarari vestudio 7 nese hai chokutanga ndinorumbidza musiki wadai kundipa simba ndigona kutaura nemwe panguva dzichipindura zviri kutaurwa nemustudio 7 mukati umo. Aiwa masoja angadzisigwe chikafu ari woga. Masoja akazvagwa nevabereki. Hapana munhu akangonyuka uri pamusoja asina kusvagwa nevabereki. Kana mukati madzisira masoja kuvabereki vakavazvara vachatenga nemunyika musina mari. Hurumende ngaipatarire ipapo, vanhu vakashata ipapo. Munhu wese kana achiomegwa neupenyu ngaaomegwe neupenyu, kwete kuti motimomirira masoja. Masoja vabereki vakati zvaro, kana angoasiri vabereki vakati zvaro pasina musoja. Saka munhu wese ngabvadzi kuti munhu imbozama yekudishedza vana musekuru kwaguvi, mumbobika doro mumboreridza doro muZimbabwe ndokuti muisane nevanhu. Zviyerayera zvanga zvichiitika muZimbabwe pasina munhu chaigona kutevedza zviyera zvachiitika muZimbabwe. Pose panga pachiyera makwanya-kwanya. Eremekedzai vadzimu venyika. Muchaona zvinhu zvifamba zvakanaka. Munhu wose hapana weMDC, hapana weZANU-PF. Munhu wakazvagwa naMwari mumwe chete. Chinongodika makuisisana munyika. Ufumi hwenyika hwe hunofamba, kwete kuti uyu ndiwe MDC ndiwe chinyi. Utsvaka ruvengo, takazvagwa nababa vamwe chete. Ngativake nyika yedu inake.
Ayo anga ari mashoko evatereri veStudio 7, asi nei nechekuita neStudio 7. Tinokukokai kuti mutumire mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika mungave muupenyu hwenyu kanawo munyika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare repamusoro-soro remuCameroon ratisa rudzo dzenhengo dzeparamende dzakaitwa musi wa9 kukadzi dzinofanirwa kudzokororwa sezvo dzisina kufambiswa zvakanaka. izvi zvinotevera kupomerwa mhosva yekuita huori kwebato riri kutonga munyika iri reCameroon People's Democratic Movement. Bato rinopikisa reSocial Democratic Front ratiri rakagadzirira kupinda zvakare musarudzo itsva idzi dziri kudzokororwa. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti semaonero avo chirwere checoronavirus hachisi kuzosvika pakaipisisa muAmerica. Vakuru vakuru vezveutano vanoti muAmerica mava nevanhu 14 vabatwa necoronavirus uye vamwe 42 vakachengetedzwa mungarava yeDiamond Princess kumahombekombe kweJapan. Muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa zviri kuitwa neZANPF iyo inoti iri kuita hurukuro nehurumende yavaDonald Trump kuitira kuti zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru vemubato iri zvibviswe. Mukuziya nyaya iyi tabata sachigaro weZANPF mudunhu reNorth America vaRegis Charumbira kuti tinzwe pamire bato ravo muno muAmerica.
Hataa nenguwa zedu tishisupporta msagayo wezi weZANPF, but itakaona iko zvino kuti nenya ye drive yedi yoku uta decampaigning ma sanction. Itakaona kuti vanhu vazhinji vanoda kuti nyika yeZimbabwe ibudirire. Uye vanhu vazhinji vakaona iko kuti kwakashorana kunenge kuchiita ZANPF neMDC kumusha hazvinge zviri zvinhu zvinofanira kunge zvichiita kuti nyika ibudirire. Saka isu takaona kuti sezvotisupporta musangano weZANPF, takaona zvakakodzera kuti tinge tichitumisawo posta redu kuti vanhu vaone kuti ZANPF inodiwavo kuno kudiaspora uye kune vanhu vanotoisapota vachiidavo.
Mataura nyaya yezvirango vacharumbira, muri kushanda here nehurumende yavaDonald Trump munyaya dzezvirango izvi?
Yes, munyaya yezvirango tiri kushanda nehurumende yaDonald Trump. Zvatiri kuita ndozvokuti vane zvavanorequesta, vakarequesta zvavanoda kuonawo tichiita. Zvimwe zvacho tiri kuita, asi zvimwe zvacho zvavanodavo zvinenge zvinoti netsei kuti zviitike, nokuti America zvayo yagara yanga ichida regime change. Saka kuri sei kana iri Democratic Party.
Nhaurwa dzamuri kutaura idzi muri kuita nemuzindawo weWhite House here kana kuti muri kutaurawo nenhengo dzeCongress dzinova dzine masimba ekutara mutemo wakafanana nezvezvirango?
Yes, tiri kuita nemapato ose kunyanya Senate, nokuti iyo Senate yacho yakatibvunzawo mubvunzo kuti imi vanhu veZANPF mumbori kupi, nokuti vaingoziva vashoma-shoma. Toda kuti vanyatse kuhwisisa especially Senate kuti masanction awa haasi kungobata chete vari pamusoro, but anonyanya kubata vanambuya vedu, vana vedu nevamwe vese vari vasina charamacho kuZimbabwe.
America inoti iyo zvirango izvi hazvina kutemerwa nyika yose, asi kuti izvo zvakatemerwa vanhu vanozikanwa kuti vano kutyora kodzero. Ichitiwo zvakare munyaya dzechikafu, munyaya dzemushonga, America hainambomira, iri kuramba ichibatsira Zimbabwe. Saka kana muchiti mimi munhu anoshupika ndiye anorwadzikana nezvirango izvi, iyo America ichitizvo tiri kupa chikafu, tiri kupa mushonga kune vanhuwo zvavo, nokudaro vanhu ava havasivo vari kunangwa nezvirango izvi.
Right, chandiri kutaura ndechekuti kana muchiona kuti munyika medu nyika yoga yoga inofanira kudyidzana nedzimwe panyaya dzebhizinesi, nyaya dzokutengesawo zvicherwa zvomunyika imomo vachitengesa kune dzimwe nyika. Nenyaya yemasanctions aya tiri kuona isusu kuti vanhu vashoma vanokwanisa kuzotenga zvicherwa zvedu, vanhu vashoma vanobva outside, vanobva kunze, vanokwanisa kuzotanga mabhizinesi muZimbabwe. And nenyaya yemushonga yamataura iyi, mishonga yavanotaura kuti vari kubetsera haisi kuzokuwanda zvokuwanda zviya zvokuti inokwanisa kubatsira nyika yese, because masanctions aya vari ku takavataurira kuti vari kuvanda vachiti tiri kubatsira, asi chavari kubatsira chaicho hatingachikaundi nokuti hachina kuwanda zvachose.
Ko, chii chinotadzisa hurumende yeZANPF kuvandudza mitemo iri kunzi ivandudzwe iyi?
Nyaya iri kuitika ndo yandambotaura yayo kuti America inoda kuti paite inonzi regime change. Saka zvimwe zvavanenge vachitaura zvine zviri zvokungotaura semutauro wepolitics. Havazokwanisi kutaura kuti vari kuda regime change nokuti hazvisi pamutemo weGeneva Conference.
Kuvandudza mutemo kunganzi kuda kubvisa hurumende roko.
Zvinhu zvavanoda kuti tiite zvese I think up to date, zvese zvavakati tiite takaita asi vanoramba vachiti hazvina kukwana. For example, freedom of speech yanga isiko zvakanyanya panguva yavamugabe. Iko zvino munongoona kana mumapepa munhu anonyora nokutaura zvaanoda.
Chokwadi kuti vanhu vari kutaura zvavari kuda asi vari kupedzisira vachisungwa, vari kusungirwei?
Hapana munhu ari kutaura zvaari kuda ari kusungwa kuZimbabwe at this point.
Vajobskala vakasungwa vachinge vataura kuti vamunangagwa. Hatidi kuti vasvike muna 2023 vari mutungamiri wenyika.
Right. Vajobskala, the reason why vakasungwa inyaya yekuti matauriro avakanga vaita, kutaura kwandiri kureva ndokuvuta zvekuti unongotaura chaunoda. Pane kumwe kutaura kwokuti kune regime change mukati. Iyoyo haibvumidzi nemitemo yemunyika meZimbabwe. Hautende kukutaura zvinhu uri a political figure. Wotaura zvinhu zvokuti unoda kubvisa mutungamiri wenyika akasarudzwa nevanhu.
Asi dare rakaona vasikala vasina mhosva.
Dare rakaona vasikala vasina mhosva ichokwadi kuti vakapiliwa nedare. Handizivi hangu kuti ndingati kupiliwa kwavakaita nedare zvanga zvisina here vamwe vakazvindira in terms of kuti kana vakanga varamba vachichavachati chaizoitika, because nyaya iri kuitika kuZimbabwe ndeyekuti government yavamunangagwa iri kutry by all means kuti vasaita zvinhu zvokuti zvinozoonekwa neinternational community as if vari kuita clamp down on political opponent.
Imi sevanhu vari mudiaspora vacharombira, ndezvipi zvamuri kuitirawo kubetsera bato renyu kuti riitewo zvinhu zvinotambirwa nepasi rose zvakuburikidza kuremekedza kodzero dzevanhu, kuvandudza mitemo tikona kuti bumbiro remitemo rakatambirwa muna 2013 nanhasi pane mitemo isati yagadziriswa?
Zvatiri kuita sezvokuti pose patinosangana nomukuru wenyika kana patinonyora tinenge tichibvunza mibvunzo yemwe yakawanda yekuti tihwisise kuti ko zvakati nezvakati zvingagadziriswa sei. But at this point mibvunzo yatiri kuwana ndeyekuti zvimwe zvinhu zvinotora nguva kugadziriswa. Saka chandiri kuona ndechekuti especially opposition yedu havana patience dzakati vanoda kuti nokuti kana uchikombita nemunhu anenge achida kuti apinde panzvimbo yauri, chose chose chaunenge uchiita anochiita kuti chinzi uri kukonewa, ende ndo game yacho yepo.
Avo vanga vari sachigaro veZANU-PF mudunhu reNorth America vaRegis Charumbira vachitaura vari kuAlberta kuCanada. Nhasi tina muchakabvu Paul Matavira achiti handizvo zvandavinga pano.
Basa riri pano, maraishivani. Kana wadaini uchapura nyemba nomusana. Basa riri pano, maraishivani. Kana wadaini uchapura nyemba nomusana. Uchama mukuru, kuna wame wose. Kana wadaini uchapura nyemba nomusana. Uchama mukuru, kuna wame wose. Kana wadaini uchapura nyemba nomusana.
Handizvo zvandavinga pano mumanzi wamuchakabvu Paul Matavire uchiuya kwamuri uchibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzakare. MDC inotungamirwa naNelson Chamisa inoti iri kuedza zvikuru kuti itaurirane nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, asi zvakona n'anga murapa achada. Bato reZANU-PF muNorth America Province rinoti rikita hurukuro nehurumende yeAmerica kuitira kuti zvirango zvakatemerwa vakuru vebato iri zvibviswe. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu, tinovimba kuti muchange mini isu zvakare manheru anhasi. Anokonika nemufaro ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Chris Gande achikupai nhau dzendebele.
So we see